kwetarino rwira kodzero dzevanhu vamachevana nuve vanoti vanhu munyika vane chikonzero chekutyira kuti kodzero dzavo dzinogona kumbunyikidzwa nemutemo unoda kudzikwa nehurumende une chekuita nekushandiswa kwedandemutande asi vanoti bumbiro remutemo yenyika rakajeka zvakanyanya panyaya yekuti vanhu vane kodzero yekutaura vasingambunyikidzwi kana kuti freedom of expression vachitiwo kana mutemo uyu ukapikisana nebumbiro remutemo vanhu vanogona kukwira kumatare vachiupikisa mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega muzvare fortune dlamini vanotsinirawo izvi vachiti kunyange hazvo hurumende ichigona kuvhiringidza mashandisirwo edandemutande kuita izvi kunonetsa
nyaya yekuti gavhumendi inoti iyo inogona kuvhara kana kuti kudzivirira vanhu kushandisa social media nokuti vanofunga kuti ndiyo inoita kuti vanhu vafunge neimwe nzira handioni kuti zvinoita in any case vanogona kuvhara kana kuti kudzivirira kana kuti asei vanhu vanogona kuwana zvimwe nzira zvakaita se zvokucommunicata like underground activism gavhumendi iri kuita senge vanhu vakapusa kuti vanongoteerera kana kungoteerera zvese zvinotaurwa pasocial media havana kupusa vanhu vanototsvaka-tsvaka kunyatsonzwisisa kuti ndizvo kana kuti hazvisiriso of course tinavo vanhu vanongotaura zvavanotaura but on the other hand tinavo vanhu vanofunga vavanogona kuti but izvika ngatitsvakisiseka kuti ndizvo kana kuti hazvisiriso
nyanzvi munyaya dzeumhizha mukufambiswa kwemashoko vanaijo gambanga vanoti hurumende ine nhoroondo yekuedza kuvhiringidza mashandiro edandemutande saka hazvishamise kana ikaedza kuwedzera kuita izvi asi vanoti vanhu vanogona kushandisa dzimwe nzira dzinoita kuti vakwanise kuramba vachishandisa dandemutande
mugore ra2016 painetsa nyaya dzezvedisflag nezvetajamuka pachishandiswa social media zvekare pane pakambovharwa intaneti nehurumende uyezve taranzwa vakuru vekuarmy nevekumapurisa vachitaura kuti social media abuse vachange vachiongorora kuti haiitike zvakare vachishandisa chisimba saka ndinoona kunge muna 2017 nemuna 2018 izvozvo zvichaitika zvakare asi kana zvichinge zvaitika vanhu vemuzimbabwe vanongoshandisawo nzira dzavakashandisawo pavakambotadziswa kuenda pamasaisai zvinova kushandisa dzimwe nzvimbo dzisiri WhatsApp senge zvakaita sana line kana mamwe anonzi machat platforms uyezve kushandisa anonzi maVPN anoitisa kuti munhu ukwanise kushandisa intaneti kunyange ichinge yavharidzwa nehurumende
vagambanga vanoti zvakakosha kuti kuve nemutemo nechekuita nekushandiswa kwedandemutande sezviri munyika dzakawanda pasi rose asi izvi hazvifanirwe kureva kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu
kunge pange pane mutemo wakadai sezvinodzivirira mhuri yezimbabwe kubva kune ndururani kana nhunzvatunzva dzingade kuzoshandisa yesocial media kuita zvinhu zvisina kunaka zvinozokwadza vanhu vemuzimbabwe iyo asi hatifanirwi kukanganwawo kuti mitemo iyo unokwanisa kuzoshandiswawo zvisina ururamawo kana pakaita hurumende inenge ichida kuita zvekusimbisawo chinzvimbo chayo kana kutadzisa vanhu kuti vaite freedom of expression kana kuti vataure pfungwa dzavo zvakarurama kana zvakasununguka izvi zvinhu zvakakosha sereki uyezve zvinhu zvatinoziva kuti nzvimbo yakaita sesocial media ndo zvainokwanisa kubatsira vanhu sezvo pasocial media hapana kumbunyikidzwa kunosimbowanikwa pane dzimwe nzvimbo dzakaita sematv kana maredhio
hurumende yakaburitsa mashoko ekuti kukwira kwemutengo yezvinhu kwakaitika munyika munguva pfupi yapfuura kwakakonzerwa nevanhu vaida kupidigura hurumende vachishandisa manyepo padandemutande mutevedzeri wemukuru wecenter for public engagement vabutler tambo vanoti kuve nemutemo unoonesera vanhu pakushandisa dandemutande kunogona kuti dambudziko riri kuedza kudzivirirwa nehurumende ritokura vanoti hurumende inofanirwa kurega veruzhinji vachizvisarudzira vega kuti zvinenge zvataurwa padandemutande zvemanyepo kana zvakaipa ndezvipi vanotiwo pane mitemo yakadai seaccess to information and public protection act official secrets act nepublic order and security act inogona kushandiswa pakudzivirira kutaurwa kwemanyepo
mitemo mizhinji yagara iripo inofanana naofficial secrets act inofanana naposta public order and security act inofanana naaipa access to information act iyi yagara iripo yekuti kana vanhu vakataura zvisiri izvo kana vanhu vakataura zvinhu zvingange zvichidzorera nyika kumashure vanhu vanokwanisa kusungwa nemitemo iyoyo chikurusa ndechekuti hurumende ive iyo inoudza vanhu chokwadi chezviri kuitika
mumwe zvemutapi wenhau anoshanda wakazvimirira ega vankululegoswanda vanoti kuve nemutemo unoita kuti hurumende ikwanise kuvhiringidza mashandiro edandemutande hakuna zvakunonyanya kubatsira
ndikuona sekunge threat yaitwa nehurumende ichazopedzera yashayiwa basa nekuti ukatarisa pane dzimwe nyika dzakaita sechina nekuamerica chaiko chaiko kune inonzi surveillance kuchina vari kunyatsoomesa kuti vanhu vavo vatadze kushandisa social media zvakanaka ekuamerica vanonyatsoteerera kuti vanhu vavo vanoita sei nenyaya dzekushandiswa kwesocial media toona kuti nemamiriro akaita technology nekuverenga kunoita vanhu zvichapedzisira zvashayiwa basa nekuti vanhu vanenge vavakuziva kuti tozvinzvenga sei zvinhu zvacho izvozvo
pamusangano wavakaita nemutungamiriri wekusouth africa vajacob zuma kusouth africa kwekare mutungamiriri wenyika varobert mugabe vakakurudzira south africa kuti isunge vose vanoshandisa madandemutande efacebook newhatsapp zvisiri izvo sangano recollaboration on international ict policy for east and southern africa rinoti kuvharwa kwemadandemutande kwakaita kuti nyika dzekuchamhembe kweafrica dzirasikirwe nemari inodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taura ishava.